Kubva kare, vamwe vanhu muZimbabwe zvikuru vechidzimai vaishandisa mafuta mapiritsi kana mishonga yekuti vachinje ruvara vachitsvukisa makanda zvikuru ekumeso sezvo zvaionekwa sechinhu chaiwedzera runako. Kareko, kwaive nemafuta ainyanyoshandiswa kutsvukisa ganda enzambi asi anonzi akazorambidzwa kumakore ekuma1970 mushure mekuonekwa kuti akanga asina kunakira utano. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kushandisa zvinoshandura ruvara sezvo zvichiri kuitwa nanhasi apo mishonga nemafuta zvinotsvukisa makanda zvazara muzvitoro nemumigwagwa yemunyika zvizhinji zvacho zvichinzi zvinopinzwa munyika zviri kunze kwemitemo. Pamusoro pezvo zvinonziwa kuva nemafuta, mishonga nemapiritsi zvekutsvukisa makanda akasiyana siyana, mimwe ichinzi inoita zvekubayiwa majekiseni. Mimwe yemishonga yava kushandiswa mazuva ano inonzi ndeyekuwedzera kukura kwemitezo yemuviri yakaita semagaro, mazamu nemiromo. Kwese uku kuri kutsvaga kuwedzera runako nekuti munhu awane vanomuda. Asi vari kushandisa ava vanoziva here kuti zvine njodzi kuutano hwavo? Mumwe mushandi womune chimwe chitoro chinotengesa mishonga yebvudzi pamwe nekugadzira misoro chiri muHarare anoshandisa mafuta ekutsvukisa asi asina kuda kudomwa nezita rake anoti akambonzwa kuti zvine njodzi inosanganisira kuti kana munhu anoshandisa mafuta nemishonga izvakaita tsaona inokuvadza chiso chake chinogona kunetsa kusona kana kunonoka kupora kwemaronda.
Zvinotora tractor even vanhu murodi zvekuti vanoenda apova kuti umuri kuzorei ndeni totoindrojusa kuvanhu vasiri vanoshanda musaruni votoona kutoti kana ndikatomahodha ndikatora chakati chakati ndikatengesa handikwanisi here kutowana mari. Tototanga kutomeka business from that.
Imwe nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Mwacheruka Munhutu vanove nyanzvi mukurapa makanda, nzara pamwe nebvudzi vanoti kushandisa zvekuchinjisa makanda kune njodzi vachiti kuchinja ruvara rwemunhu kunokonzerawo kuti ganda rive dete nekukanganisa utano hwaro.
Nekuti vamwe vanhu vanoita zvekumwa, saka zvinogona kukonzera zvinhu zvekuti zvinokanganisa mcho dzemunhu, zvinokanganisa chiropa, zvinogona kukonzerawo futi kuti uite inonzi color blindness, ende zvinoita kuti ganda remunhu riite nhete. Saka mukuda kutsvuka kuya zvinenge zvichibvisa iyo yatinoti melanin.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai mucha kamuri vanoti zvakakosha kuti munhu achengetedze ruvara rwake kana dai ari mutema zvakadii nekuti utema ihwohwo hune runako hwakadaro.
Dzimwe ndedzekuti kutsvuka uku kunopedzisira ganda rava dete dete rekuti rinogona kuzokurumidza kukuvara kana kuzazosoneka kana kuzoguma paita kenza yemumuviri zvinozoguma zvava nematambudziko akawandisa.
Vanotiwo vamwe vari kubayiwa majekiseni nekunwa mishonga yekukudza nhengo dzemuviri izvo zvavati zvine njodzi huru sezvo vamwe vachizopedzisira vava nenhengo dzakakura zvakasiyana vachikurudzira kuti avo vanoda kushandura mamiriro emitezo kana nhengo dzemuviri yavo vanofanirwa kuita izvi kuburikidza nekuita zvinosimbisa muviri kana kuti exercising.
Vana mazvikokota vekuvako kwemuviri vanoita body building nekuitawo maexercises uchiita maexercises anobetsera kuti nyama dziurungane zvauno kana kudla zvakanaka zvauno zvinovaka muviri.
Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemushonga munyika Remedicines Control Authority of Zimbabwe MICAS ragara rinoyambira veruzhinji nezvenjodzi dzeutano dzinokonzerwa nekushandisa mafuta nemishonga zvinotsvukisa makanda nekuvandudza muviri zviri kutengeswa zviri kunze kwomutemo mune zvimwe zvitoro nemugwagwa munyika. Mutauriri webazi iri vaDavidson Kaiyo vanoti mishonga mizhinji iri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo uye inenge isina kuongororwa nebazi ravo. Vakaiyo vanoyambirawo vari kushandisa mishonga iyi kuti vari kuzvipinza muna Taisireva.
Sebazi rehurumende tinenge tisina kuongorora mishonga iyi kuti tinge tichiipa mvumo okuitendedza kuti itengeswe muno munyika. Hatizivi payakachengeterwa, hatizivi magadzirwo ayakaitwa, hatizivi kuti yakatakurwa sei kuti inge ichipinda munyika nekuti izvozvo zvose zvinokanganisa kugadzirwa kwemushonga.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrican Health Sciences mugore ra2021 inoratidza kuti kushandiswa kwezvinoshandura makanda emuviri kwakanyanya kumadzimai emuZimbabwe. Irare sidambudziko remuZimbabwe chete. Madzimai akawanda zvikuru munyika dzekumawirira kweAfrica anoshandisawo zvakanyanya zvinotsvukisa makanda izvi. MuSouth Africa mutema hobvumidze kutengeswa kwemafuta nemishonga inoshandura ruvara iyi, asi zvinonzi zvichiri kungotengeswa mune zvimwe zvitoro. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.